Vataura nevagari vepurazi iri nhasi vagari vevati varidzi vepurazi iri vebhanga reZB pamwe nekambani yeLandela avo vakabatana vakaumba kambani inonzi Solomio Farms Private Limited vabvuma kuti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dziri papurazi apa dzitengeserwe mastendi vachiti hurumende haisi kuzopwanyira vanhu ava dzimba dzavo kunyange dare repamusoro rakambenge ratora mutongo wekuti vanhu ava vapwanyirwe dzimba. Vagarwe vati vakaita nhaurirano neveZB Bank nekambani yeLandela vakabvumirana kuti vagari vepapurazi apa vatengeserwe mastendi aya nemari inoita madhora mana ekuamerica pasquemita yega yega.
Tikagara misangano yakawanda nebhengi neveLandela tikati vanhu vavaka vanzvimbo ndeyenyu hongu tabvuma imhosva yakaparwa asi mhosva inouya pamunhu kaende pachimuti ngatitauriranei isu hatisi kuda kupwanya nekuti isu sehurumende chedu kuchengetedza ruzhinji rwevanhu tikanzi takunzwai sehurumende hatichapwanya. Saka pano hapana ari kupwanyirwa imba. Pangauye vanhu vaiva neshai remakuhwa kana kuti shai rekunyepa vachiti minista vaya vati pakuzeromo kuchapwanyiwa kunyepa ibva yamataura mega kuti kunyepa. Tauya kuzovaka hukama pakati penyu mhuri yeSolomio neZB Bank neLandela kuti mutengeserane nzvimbo ino zviri pamutemo. Hurumende yakati lendi yega yega isina kudhevheropwa yakafana neSolomio haidhuriswe. Ndiri kutaura izvi bhengi riri pano veLandela vari pano kuti lendi yakanzi munotengesa $4 per square meter. Vakabvuma izvozvo.
Vagarwe vati hurumende ichange ichishanda nekambani yemunyori wezvemitemo muzanu PF vapowo mangwana yeZimbabwe Property Owners Trust kana kuti zipoti kuitira kuti vagari vepaSolomio vawane mapepa anoratidza kuti ndivo vave varidzi vemastendi. Vagarwe vakurudzirawo vanhu vakavaka dzimba munzvimbo dzanga dzakachengeterwa kuti pagovakwa zvitoro, makiriniki, machechi nezvitoro kuti vapwanye vega dzimba dzavo vasati vatumirwa zvikonzi zvematare.
Ngatiitei zviri pamutemo. Nzvimbo dzezvikoro inzvimbo dzezvikoro. Pakuvaka pasi pematambo emagetsi hazvibvumirwe. Kana pane angagara pasi pemagetsi ona zvekuita. Tisamirira mutemo kuti uye namessenger of court kuzokuudza zvekuita. Iwewo wega kana wava wakaibva wangopwanya wega wobvisawo mawindo zvakanaka nemadhoo. Zvakanaka wega. Vakauya vemagiredha ava pane chaunotora. Tiri kukumbirisa mukugumisira vamangwana. Ndini mata wataa kutaura navo inini vezipoti. Hatichadi kutaura nemacooperative leaders. Tauda kutaura nemi inini. Imii makamirira vanhu ava. Togara pasi toita programu yekuti by July Solomio inge yaakugadziriswa. Vanhu vaite hope dzataurwa.
Vamangwana vati vachashanda zvakasimba kuti vagari vepapurazi apa vawane matsamba edzimba dzavo zvichitevera kuwirirana kwavaita nevaridzi venzvimbo iyi.
Zipoti ndo yasiya yanzi naminista ichamaneja purojekti imweni. Saka tichagara pasi neZB Bank towirirana kuti pa$4 yataurwa tichatanga riini kuridzita mari dzavanhu tichida kubank. Asi shure yedu ndeyekuti munhu wega wega anovhura akaunti yake ZB Bank mari inoenda ikoko. Tine tarisiro yekuwirirana nebank zvakare kuti vafinance the development. Saka kana tikawirirana saizvozvo tichazodaidza vanhu vanoda kudevelopa kuti vaite maquotations zvowirirana nebank vobhadharwa direct by the bank vanovhura maakaunti kubank vachibhadhara mari kubank. Thati vetamaneja kuti mari dzavanhu dzitarasika.
Vamwe vagari vepaSolomio vakaita saamai Chipochiya vatsanangura vati vafara zvikuru sezvo vanga vave nemakore akawanda vachigara vakabatira hura mumaoko vachitya kuputsirwa dzimba dzavo.
Ya tiri kufara chaizvo mudanho iroro endi takasuwa zvingaiti asiko zvino tasunungurwa endi takufara nevakuru vaya vachititsanangura kuti zvamugwara endi takufara tiri kutenda.
Gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland east amai apolonia munzverengi vatiwo dunhu ravo rine nzvimbo dzakawanda dzine vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo vakakumbira vagarwe kuti vagadzirise nyaya iyi kuitira kuti vanhu vawane magwaro edzimba dzavo uye kuti vagare munzvimbo dzinenge dzakagadzirwa migwagwa zvimbuzi uye dzine mvura yakachena
asi regai ndibvandototaura nhasi pano minista kuti handiso romiyo necaledonia yoga tine dombo shava yatova tauni inoda kutariswa ionekwe kuti zvakambomira sei asi tiregai kusiya futi vava vamangwana vamangwana nzwai nyaya yedu yekusoromiyo tine hetikiki kuda yakunzi yako harare yakudii tine nyaya futi ipapo dzatoda kuti titaure seprovhinsi leadership yegoromoni tiri kukumbira kuti muzotidetsera uyaiwo kuofisi titaurirane nyaya dzemasettlements ari kutenderedza harare kuti kana minista vagarwe vaakudzibata vadzibate kamwe chete dzichibva dzagadziriswa vanhu vagare zvakanaka tine dombo shava tine caledonia tine ino patiri nhasi pagadzirwa ndiri kufara kuti pano pagadzirwa mukatenderera zvemakadai seri kweepwet uku kune zvaakutoitika kuna nabrema munyasime vana gilston zvinongoda kuti zvinhu zvichitanga zvichibva zvagadzirwa
asi munyori wezvokutongwa kwematunhu mumdc alliance vasesel zvidzai vati bato ravo harisi kufara kuti vanhu vakaita sevagari vekusolomio vanowanzovimbiswa mapepa edzimba dzavo nebato rezanup f panguva inenge yava kuendwa kusarudzo asi pasina chinozobuda kana sarudzo idzi dzapera
utsotsi hundundu hwakaita sehunoitwa nezanu hwakaipa zvikuru kutambudza vanhu zvakapetwa ava vanhu vasingadi kuona vanhu vakagadzikana zvakanaka munoziva here kuti kuchitungwiza izvozvi ibishi vakadzinganisa vanhu pamisika vakapaza misika yavanhu vachitora zvinhu zvavanotengesa madomasi mirivo nezvimwe zvakadaro uku kuita kwakaipa zvikuru utsinye hwakashatisisa chaizvo zvinofanwa kusorwa nemunhu wose mukati menyika yedu yezimbabwe
nyaya yetyiridiri papurazi iri yakatanga kubuda mubepanhau redzezimbabwe muna 2013 ichibatabata zita revaimbove gurukota rezvematunhu vaignatius chombo vaimbove gurukota rezveminda vaebert murerwa vaimbove gurukota rezvevashandi amai petronela kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu vasolomon mujuru vajoo mujuru asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende inogona kunge yakurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pasine nyaya iri kumatare ine chekuita nepurazi iri ndakamirira studio 7 kuruwa ndini thomas chiri pasi.